FC Platinum yarwa Blue Chiefs 2-0. Ndokutora mukombe unokosha uyu. Uyo unovhura makundano emwaka gore rega rega. Chikwata ichi chasimbisa umisha wacho wenhabvu mushure mekutora mukombe weleague kanokwana kana kakateverana. FC Platinum ndiyo yakatora mukombe weleague mushure mekupedza ine mapoints mapfumbamwe pamusoro peChicken Inn. Mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zvanga zviri pachena kuti chikwata chaNorman Mapesa ichi chinotora mukombe weCastle Challenge uyu.
Haizi Platinum yanga riri pachena kuti yaitohwina. Zvasara kutora, tora chete lido zvasara.
VaTsigiri venhabvu vanga vakazara munhandare iyi mushure mekudzikiswa kwemari yekuri pakupinda munhandare kubva pamadhora matatu kuenda pamadhora maviri. Nhengo yekomiti inotungamira vatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti Premier Soccer League kana kuti PSL haifaniri kugumira pamutambo uyu chete asi kudzikisa zvekare mari pamutambo yeleague. Mukombe uyu unosanganisira chikwata chinenge chatora mukombe weleague nechikwata chinenge chasimudza mukombe wechibuku Super Cup uyo wakasimudzwa neBlue Chiefs mushure mekurova Herentals 1-0. Kunyange hazvo vatsigiri vakawandisa kusanganisira vaOliver Musongoro veDynamos vanoti pachavo havasi kuona Dynamos ichibudirira makundano emwaka uno.
Matimu avo vari kumumatarisiro ranga hwinhenhene bhozi havabhadhare bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara, saka ndovati kutiitira sezvaanohwina league pane plus ane vafanhu vechidiki vari kumhanya zvinezvi.
Dynamos iri kuvhura musangano nerwendo kuhwange musi uyo FC Platinum iri kusangana neSimba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.